ndofunga chunhu chakanaka kuti vateereri vaziye kuti European Union chii. Ndomubatanidzi waka wema Western countries. Uyezve vanofanira kunge vachiziva kuti ivava maWestern countries ndo vakaita inzi scramble for Africa. Isusu Zimbabwe tikava a colony of Britain. Saka nehondo dzakaitika dzokuzvitonga kuzere kweganda dema. Nanhasi nyaya iyoyo haina kupera kuBritain navamwe vavo ivovo muEurope. Zvatakaita ndozi sina kumboonekwa pasi pemacolonies ese akakolonizwa neWestern countries pakuti tisu toga muAfrica takatora ivhu redu tinoita madiro naro. Zviri mumatumbu evhu redu ndo zvinodiwa nenyika dzakaita sokuWest ikokweko. Saka pamusoro pamasanctions amabhunza aya zvinoreva kuti haagoni kuti abviswe nokuti zvatakaita ihondo ichiripo neWestern countries.
Asi ii inyaya yeminda here vachirumhanzu kana kuti inyaya yekusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe zvikuru sei izvanga zvichiitika masvondo matatu apfuura apo pakaurawa vanhu nemasoja nemapurisa uyezve vazhinji vakashungurudzwa zvikuru.
Kana dai nyika idzidzi dzaikoshesa chinhu chinonzi human rights dei valubhemula vomuno one of the kings asina kuurawa namaBritish. Nanhasi hatitombozivi kuti mutumbo wacho uri papi. Saka hakuna Western country ine kodzero nezvokutaura napamusoro pamahuman rights. Ngavanyarare zvavo vati du